Samueri wechipiri, chitsauko chepfumbamwe. Dhavhidhi akabvunza akati, “Ko, kuchine mumwe akasara here weimba yaSauro wandingaitira tsitsi nokuda kwaJonatani?” Zvino kwakanga kuno muranda weimba yaSauro ainzi Zibha. Vakamudana kuti auye kuna Dhavhidhi. Mambo akati kwaari, “Ndiwe Zibha here?” Iye akapindura akati, “Ndini muranda wenyu.” Mambo akabvunza akati, “Ko, hakuna mumwe akasara weimba yaSauro wandingaratidza tsitsi dzaMwari here?” Zibha akapindura mambo akati, “Kuchine mwanakomana waJonatani akaremara makumbo ose.” Mambo akabvunza akati, “Aripiko?” Zibha akapindura akati, “Ari kuimba yaMakiri mwanakomana waAmieri kuRo Dhebhari.” Saka mambo Dhavhidhi akarayira kuti andotorwa kubva kuRo Dhebhari pamba paMakiri mwanakomana waAmieri. Zvino Mefibhosheti mwanakomana waJonatani mwanakomana waSauro akati asvika kuna Dhavhidhi, akawira pasi nechiso chake kuti aratidze rukudzo. Dhavhidhi akati, “Mefibhosheti.” Iye akapindura akati, “Ndini muranda wenyu.” Dhavhidhi akati kwaari, “Usatya hako, nokuti zvirokwazvo ndichakuitira tsitsi nokuda kwababa vako Jonatani. Ndichadzosera kwauri nyika yose yakanga iri yasekuru vako Sauro, uye uchadya patafura yangu nguva dzose.” Mefibhosheti akakotamira pasi akati, “Muranda wenyu, chiiko zvamunorangarira imbwa yakafa yakaita seni?” Ipapo mambo akadana Zibha muranda waSauro akati kwaari, “Ndapa muzukuru wavatenzi vako zvose zvakanga zviri zvaSauro nemhuri yake. Iwe navana vako navaranda vako ndimi muchamurimira minda mugokohwa zvirimwa kuti muzukuru wavatenzi vako awane zvokudya. Mefibhosheti muzukuru wavatenzi vako achadya patafura yangu nguva dzose.” Zvino Zibha aiva navanakomana gumi navashanu navaranda makumi maviri. Ipapo Zibha akati kuna mambo, “Muranda wenyu achaita zvose zvamunomurayira kuti aite imi, ishe wangu namambo.” Naizvozvo Mefibhosheti akadya patafura yaDhavhidhi somumwe wavanakomana vamambo. Mefibhosheti akanga ane mwanakomana mudiki ainzi Mika, uye vose veimba yaZibha vakanga vari varanda vaMefibhosheti. Saka Mefibhosheti akagara muJerusarema nokuti aigara achidya patafura yamambo, uye akanga akaremara tsoka dzake dzose.